mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 22 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu 50 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Masangano anoongorora nyaya dzesarudzo munyika anoda kuziva mashandisiro ari kuitwa mari neZimbabwe Electoral Commission kubva muna 2018. Komishini yeZimbabwe Gender Commission inoti ine chirongwa chekudzidzisa pamwe nekusimudzira madzimai anoda kupinda muzvigaro zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine makumi manomwe ane makumi mana nevanomwe 2747 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu 50 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevatatu 2683 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru zviviri nemakumi mana nezvinomwe zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevana 1,247,494. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana masere ane makumi mana nevatatu 649,843. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zviuru zvipfumbamwe zvine gumi nezvishanu 915. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mana ane gumi nevasere 418 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane makumi matatu nevatanhatu 336 vakafa. Mashonaland West ichitoverwawo neManicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi manomwe nevaviri 272 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi masere nezvisere zvine mazana mana ane gumi nevashanu 88,415. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mashanu nezvisere zvine zana rine makumi mashanu nevashanu 58,155. Zvichakadaro, zvipatara zvepari renyatwa nesalimu gabe muHarare nezuro zvinonzi zvange zvamira kutora vanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 sezvo zvange zvazarisa. Vamwe vana chiremba nevakoti pazvipatara izvi uye vamwe vane hama dziri kurwara nechirwere ichi vakaudza Studio 7 kuti hakuchina kwekuisa vamwe varwere nekuti mibhedha yose yazara. Mutauriri wechipatara chepari renyatwa vaLinus Dire vakaudza bepanhau reHerald kuti chipatara chavo chine mibhedha mazana mana nemakumi maviri nemishanu uye pane urongwa hwekuti vawedzere mibhedha. Hatina kukwanisa kubata mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Kuzara kwaita mibhedha yemuchipatara chepari renyatwa uye nezvimwe zvipatara zvakaita sana Harare Hospital nanamupilo hospital izvo zvave kufashukira nevarwere veCovid-19. Zvinotiratidza kuti chirwere ichi iye zvino chadzika midzi, chapararira nyika yose.
Poitwa sei muri zvoyopera rumwe rumwe varusike?
Zvinotodiwa kuti mumwe nemumwe totoedza nepese patinogona kutevedzera dzidziso iya iri kutarwa, ingave ari maguidelines ari kutaurwa WHO aya, ingave iri dzidziso ipi neipi zvayo maringe nechirwere cheCovid-19 iri kupiwa, yekutibatsira kuedza kuderedza kana kudzikisa uwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere ichi cheCovid-19. Zvotipawo zvekare dzidziso yekukosha kwekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Sei izvozvo zvakakosha?
Sezvo zviri kuonekwa kuti vaya vakabayiwa nhomba vane dziviriro iri nani pane vaya vasina kubayiwa nhomba. Vaya vasina kubayiwa nhomba tiri kuona ndivo vakanyanyowanda pane vanhu vaya vari kubatwa chirwere cheCovid-19. Ndivo vakawandawo zvekare pane vaya vari kuonekwa vachizoda kunopihwa mibhedha kuzvipatara. Ndivowo zvekare vakawanda vasina kubayiwa nhomba vari kuona vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere cheCovid-19. Iye zvino nhau yeCovid-19 haisisiri yekunzwa panext door kwete, haisisiri yekuverenga mumapepa nhau kana kunzwa pamaredhiyo.
Munorevei apa varusike?
Zvapinda mumba imwe neimwe munhu wese akusangana nedambudziko iri reCovid-19. Vanhu vari kufa pari zvino izvi vanhu vatinoziva, ishamwari dzedu, ihama dzedu, madzisawira edu atinoziva nemazita avo. Saka mamiriro aita munyika medu takasangana takatarisana nechirwere cheCovid-19 iye zvinezvi ari kutyisa. Ava kutoda kutoti vanhu totosandura mararamiro atanga tichiita, totosandurawo zvekare matarisiro ataita chirwere ichi.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anoongorora nyaya dzesarudzo munyika anoti haasi kufara nekusabuda pachena zviri pamutemo kuri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC pamashandiro airi kuita mari dzehurumende kubva muna 2018. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Masangano aya anoti ZEC inofanirwa kutevedzera mitemo yenyika kuburikidza nekuzivisa mashandisiro ainenge yaita mari dzinopihwa nehurumende. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu vati vari kushushikana zvikuru nekutadza kweZEC kuendesa mabhuku anoratidza mashandisiro ayakaita mari kubazi raAuditor General kwemakore maviri.
Tine kubatikana kukuru kuenderana nekubuda kwakaita mashoko paripoti yakaburiswa kuparamende nemukuru wezvemari inoratidza kuti boka resarudzo Zimbabwe Electoral Commission haina kukwanisa kutumira mabhuku ayo emari kana mafambisiro avo emari kumukuru anoongorora mabhuku iwayo pakupera kwegore rogaroga vane makore maviri vasingaite izvi. Saka zvinoreva kuti gore ra2018 negore ra2019 boka iri harina kuisa mapepa aro akakwana kuti vakuru ava vanoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vaone kuti mari dzakafambiswa sei.
VaBobosibunu vati nepamusana pekuti ZEC iri kutadza kutevedzera zvinodiwa nemitemo yemari yehurumende, makomiti eparamende anoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende anofanirwa kuongorora nyaya iyi zvakasimba.
kukurudzira zvekare makomiti eparamende anoona nezvekufambiswa kwebasa irori zvekare remari nezvekufambiswa kwebasa reZimbabwe Electoral Commission kuti vaikurudzire zvekare kuti inge ichiita basa iroro zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo nokuti zvinozoita kuti vazivikanwa kuti vanhu vanoshanda zvinhu zvakachena zvakajeka zvisina chivande mukati.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vatiwo zveki inofanirwa kutevedza zviga zvinodiwa mukushandisa mari yainenge yapiwa. VaMakoni vati zveki inofanirwa kuzivisa mari yavakapuwa musarudzo dza 2018 kuti yakaishandisa sei.
Kuti kwanise kunge chizvitira pamberi peparlament taura kuti pamaelections atakaita mugore ra2018 takashandisa mari yakati takaita zvakati nezvakati zvakati kaunzi acho ndeanaya neaya neaya uyezve akanyatsoongororwa naauditor general akaona kuti maakaunzi akanaka.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlwatayo vatiwo kusabuda pachena kweZEC kuti yakashandisa sei mari muna 2018 mucherechedzo wekuti yakashandiswa nebato reZANU-PF mukubira sarudzo dzakaitwa gore iri. Asi mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo vati bato ravo harinei nemabasa anoitwa neZEC vachiti bato ravo raingokwikwidzawo semamwe mapato mugore ra2018 rikakunda. Mutauriri weZEC vakawani moyo vati zvimwe zvakaburitswa mugwaro raAuditor General hazvisi chokwadi vachiti vakaendesa magwaro ekufambisa kwavakaita mari mugore ra2018. Asi vamoyo vati vakatadza kuendesa magwaro egore ra2019 sezvo vaigadzirisa zvaidikanwa nemanyorerwo matsva anofanirwa kuitwa. Gwaro rakaburitswa naAuditor General rinoratidza kuti ZEC ndiyo chete komishina yakatadza kupa uchapupu hwemafambisiro ayakaita mari yayakapiwa nehurumende mugore ra2018 na2019. Mugore ra2018 ZEC yakapuwa mari inoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 million mari yekuAmerica yekuti iite sarudzo dzemuna 2018. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Misheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission inoti ine chirongwa chekudzidzisa pamwe nokusimudzira madzimai anoda kupinda muzvigaro zvematongerwo enyika. Godwin Mangurja anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe Gender Commission, iyo iri kutsigirwa neUN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, ine chirongwa chakanangana nekuwedzera uwandu hwemadzimai anopinda muzvigaro zvematongerwo enyika kutanga musarudzo dza 2023 pasi pechirongwa chinonzi Women Rise in Politics. Madzimai ose anoda kupinda musarudzo ari kukurudzirwa kuti anyorese kumahofisi ekomisheni yavo kana ebazi rinoona nezvemadzimai mumatunhu ese munyika kuitira kuti vakwanise kupinda muzvidzidzo zveutungamiriri nezvimwe zvinodiwa kuti vapiwe zvese zvinoita kana kusimbisa madzimai anoda kupinda musarudzo. Sachigaro weZimbabwe Gender Commission Amai Margaret Sangarwe Mukanana vanoti chirongwa ichi chinoitwa pachena zvisinei kuti munhu ndewebato ripi uye chinokwanisa kupindwawo nevanhu vakazvimirira.
Kuvabatsira kuti kana vachida kusubmita even manames avo, how do they write, wanonyora sei, tichivabatsira zvekuti wangoita confidence ya dzekuti even kuti waite stand before the media kana paine zvavanenge vachida kutsanangura. Saka tinee tichivadzidzisa zvakasiyana siyana zvekungova equipa kuti semadzimai waite confidence idzodzo dzekuti kana akanzi icandidate muelection or they can even offer their candidates.
Amai Mukana navanoti vachaita izvi vachishandisa nyanzvi madzimai nevanhurume vakabudirira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanoti vane chinangwa chekutanga nemadzimai zviuru zvishanu munyika yese uye vachazowedzera uwandu hwevanhu ava zvichienderana nechido chinenge charatidzwa nemadzimai. Mukuru wesangano rinokurudzira madzimai kuti apinde muzvigaro reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stavile Dewa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa ichi vachiti zvirongwa zvakaita seizvi zvinoita kuti madzimai ese anoda kupinda musarudzo awane mukana.
Sezvamunongoziva ibasa rakaoma kuti tifambe Zimbabwe yese tiri tega tichiidentify vakadzi tichivatrena. So kuuya kweZimbabwe Gender Commission kuchabatsirawo kuti tiwanikwe tichipatsanuranawo, vamwe vachienda neuko vamwe vachienda neuko tichisumudzira madzimai. Izvo zvichabatsira kuti pashaye mudzimai anosara panyaya dzekusumudzirwa kuti vapinde maleadership positions.
Nyaya dzemirizhonga mumapato ezvematongerwo enyika apo madzimai anorwisana sezvakaitwa vaimbovemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nemudzimai wevaimbovemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ndezvimwe zvinonzi zvinoita kuti madzimai atye kupinda munyaya dzematongerwo enyika. Muzvaredhe wavanoti ichokwadi kuti nyaya idzi dzinofanira kugadziriswa kuitira kuti madzimai asatye kupinda munyaya dzematongerwo enyika.
Kuti nyaya dzegender based violence, nyaya dzepolitical violence, nyaya dzesexual harassment dziwanikwe dzichanopera sezvamunongoziva izvo zvichitatarisana nemaelections, pane kubundikidzwa kwakawanda kunoitika kumadzimai. So tinongovimba kuti maprograms aya acharamba achibatawo izvozvo.
Chirongwa ichi chinokurudzira madzimai echidiki, madzimai ekumaruwa pamwe nemadzimai anorarama neurema kuti apindewo muchirongwa ichi. Chirongwa ichi chinouya apo mamwe mapato akaita seMDC Alliance akatoparura zvirongwa zvekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvematongerwo enyika. Mwedzi wapfuura, MDC Alliance yakaumba komiti yeSmart Gender Drive Task Force inotungamirwa nomumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato iri amai Linet Karenyi Kore kuti ikurudzire madzimai akawanda mubato iri kuti atore zvigaro. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vaudza Studio 7 kuti vanotsigira chirongwa cheZimbabwe Gender Commission vachiti chinofambirana neurongwa hwave kutoitwa mubato ravo.
Iyo nyaya ye50-50 inogara ichitaurwa nezvayo inyaya inoda kuti iitwe itobudirira chaizvo chaizvo, kwete kuti inyaya yepamarali. Isu seMDC Alliance tisaka makaona takatanga chirongwa cheSmart Gender Drive Task Force yakakumikidzwa nemukuru webato vaNelson Chamisa kuti ichitanga basa iongorore zvinhu zvese zvinokwanisa kuti zviitwe kusimudzira nekuti vanhukadzi vange vachienda pazvigaro zvakasiyana-siyana.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebato rezanupf sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti mari inonzi iri kuda kupamidzirwa varairidzi nehurumende iri pasi pezvange zvakatarisirwa nevarairidzi. Hurumende inonzi inoda kupamidzira varairidzi mari iri pakati pezvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Nepfenyuro yeZBC inoti chikwata chekutanga chezvizvarwa zveZimbabwe zviri kumanikidzwa kubva muUnited Kingdom chinotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. MuChronicle, kanzuru yeguta reBulawayo yave kushanda nemakambani gumi nemasere vakabvuma kuti nzvimbo dzavo dzishandiswe pakubaya vanhu nhomba yeCovid-19. Nezuro guta iri rakawedzera nzvimbo dzepanobayirwa vanhu nhomba shanu. Bulawayo inoti iri kubaya nhomba vanhu vanoita zviuru zvitanhatu 6,000 pazuva. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani akanaka paStudio 7. Ini ndinonzi Mr. Taps ndikutaura ndiri muno mamutare ndichiti aiwa nokutendai zvakanaka nenhau dzamunotipa idzi nhau dzemachokwadi. Hei, pasina imi dei tichikuvara chokwadi nekunyeberwa. Aiwa, tinokutendai vatatunuka ndivatanunuka hwande sisimavelas Blessing Zulu. Tinokutenda izvakanyanya nevamwe vese vatisina kudoma nemazita tichiti aiwa rambai makadaro muchitipa nhau dzemachokwadi tinotenda tinotenda chaizvo mukomborerwe ndatenda ndatenda
makaitora makaitora pastudio 7 apo ani ndiriwewo inini takuwara mane mutengo irukirei indangwe zvaoma nozi shuga iswe $4 $50 ane mudhisi ngatitekishe nao ini ndinoitwa Wilson Munyambo ndinobvira kungoni
makadiwa tereve studio 7 ndoita Digital Dax ndiri kuno kuchipinge ndichiti hei mupindiro waite COVID munyika uwu hauna sekuita hei dai hurumende yaiite zvekuti ikwanise kubayira vanhu vese nhomba kuti chisapararira ndatenda hangu
maswera sei washamarari wepastudio 7 kunostaswera pastudio 7 patinopuwa nhau dzechokwadi dziri kuitika muzimbabwe asi chandinoda kutaurawo inini panyaya yematekisi makombi nyaya yemakombi kuno vanhu vanotorarama nemakombi asi mari dzavari kuenda kunopiwa kuzupco ishoma ndosaka vanhu vari kupinda munzira nenharo achinetsana nemapurisa vari kutsvaga kurarama dai zupco iri kuwedzerawo mutengo wayo wainopa vanhu vemakombi kana kuti yobvisa mutemo wakaisa kuti vanhu vaoparete asi kuiswa mutemo wevanhu mumakombi kuti vanhu vakwanise kuopareta vachirarama tinotenda
Studio 7 makadikwa namukoma tanonoka namukoma jonga kandimire tinotenda munofara totenda nekuti panhau dzechokwadi kwamunoita tinofara chaizvo nenhau dzamunotipa inini mubvunzo wangu wanga uri apo pana vachiwengwa avo kuti vachiwengwa ndiminista wehealthy kana kuti anongori zvake minista wekungodya mari yenyika chete nekuti hatisati tambovanzwa vachitaurawo nhau dzezveutano panews apa muchivabvunzawo mubvunzo kana kuti vachitaurawo kuti ngazvinzwai ngazvinzwai so nenyaya yecovid hatisati tambovaonzwa vachitaura vachivengwa tinongonzwa avo vahenry madzorera ndo vari kutomira senge nguva ine yecovid vari kutomira kuti udza kuti ngatidii daiso itaiso vahenry madzorera avo ndo vaakutoita kunga minista vanhu ngavasadaro chokwadi ngavasati daro vachivengavo kana vari gurukota rezveutano ngavachitiudzawo zvinenge zvichiitikawo senge iko zvinezvi takatasana nechirwere checovid vachitiudzawo nhau dzokuti vanhu voita sei kudzivirira chirwere kuti tisapararire tinongonza vahenry madzorera avo dei zvaibvira zvazvo vahenry madzorera vaitwa ivo minista wehealth kwete vachiwengwa vanongoiswa vakangoiswa kudya mari yenyika chete matenda hai
muri sei pastudio 7 ipapo nyaya ndinayo this time ndeyava munangagwa kana vamunangagwa vachitaura kuti kutengwa kwakaita Rolls Royce vobva vati vanhu vezimbabwe vari kuvenga vapfumi muno muzimbabwe vari kurevei izvo zviri pachena tichitozvikona kuda kuti titaurira zvisina nebasa dzekuti vanhu vari kuvenga vapfumi tinovenga vapfumi kuita sei chatisingadi kupfuma nemari yedu inenge ichifanira kunge ichikwanira vana vezimbabwe ivo voita yavo vari hwani kufamba vachiti hanzi vanhu vanovenga vanovenga kupi vanhu havavengi munhu asi vanhu vanovenga hunhu hwemunhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vamwe mubato riri kutonga muAmerica reDemocratic Party vari kukurudzira umwe jaji mudare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court kuti vachienda pamushandigere. Judge Stephen Breyer vave nemakore makumi masere nemaviri uye vakadongwa kuve jaji mudare iri muna 1994 nevaimbove mutungamiri weAmerica vaBill Clinton vebato reDemocratic Party. Kunyangwe hazvo vasiri vose mubato reDemocratic Party vane pfungwa iyi, vamwe mubato iri vari kuvakurudzira kuti vachienda pamushandigere. Nyanzvi mune zvemitemo uye vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie vanoti vamwe mubato reDemocratic Party vanoda kupa mutungamiri wenyika vaJoe Biden mukana wekudoma jaji wechidiki kuitira kuti kana utungamiri hwenyika hukatorwa nebato reRepublican Party pasazodomwa jaji akarerekera kurudyi sezvinodiwa neRepublican Party. Pari zvino majaji akadomwa nevatungamiri veDemocratic Party mudare repamusoro iri vashoma pane avo vakadomwa neRepublican Party, zvinove zvisingadiwi nevamwe muDemocratic Party.
Supreme Court yemuAmerica ine majaji 9.
Majaji aya anogona kubviswa pabasa here?
Kuti jaji abviswe pachigaro anofanirwa kuva komita inganzi maacts ari contrary to basa ravo. Constitution yemuAmerica inotaura kuti majaji anogara muoffice as long as vachingoita perform inonzi good behavior.
Sei vebato reDemocratic Party vachikurudzira Justice Breyer kuti vachienda pamushandigere vari ivo vakavadoma kuti vaite judge weSupreme Court.
Tinoona kuti maliberals ari kupa pressure kuna Judge Breyer. Izvi zvinova maliberals emuDemocratic Party zvinova zvakarambawo kuti amo maDemocratic members asiri kuda kuassociatewa nazvo. Ndezvekuti pamajaji ese aripo iko zvino vaBeya ndio vane makore akati and vamwe izvi ndezvepolitics. Ndezvekuti vamwe vari kuona kuti sezvo makore avo atifambei pachazoita imwe temu yeumwe president probably in the next 10 years iwo makore avo anenge afambawo zvakare zvekuti vanogona kufira pachigaro kana kuti panogona kuita zvimwe zvokuti vazosiya basa pambera. So pambera apo pari kuonekwa sekunge pakaita president wemaRepublicans, zvinoreva kuti panguva iyo yavachazoda kuretire maRepublicans achanominata judge wavo avachaisa paSupreme Court. So izvi ndozviri kutya vamwe vanhu vari kuona zvembere vachiti dai zvaibvira vajudge Breyer vasiya kuva Supreme Court judge maDemocrats achiri na president wavo iko zvino, so that poitwa replacement yajaji vari kuzinzwawo vachazogarawo pachigaro cheujaji kwenguva yakareba.
Nyanzvi mune zvemitemo vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie vari parunare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu 50 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe neZuro. Masangano anoongorora nyaya dzesarudzo munyika anoda kuziva mashandisirwo ari kuitwa mari neZimbabwe Electoral Commission kubva muna 2018. Komishini yeZimbabwe Gender Commission inoti ine chirongwa chekudzidzisa pamwe nekusimudzira madzimai anoda kupinda muzvigaro zvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.